vamwe vatore venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekubhara kwakaitwa zvizhinji munyika havakwanisa kuita basa ravo nemazvo uye kurarama kwavo kuri kunoedza sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaita. Muzara yazvinei mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunoita sezvo vanhu vanosuva panyaya vakavharirwa mudzimba dzavo ukuwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19. Chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana uchinotsvaga nhau. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist, chandinenge ndanyora ndochandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho aamashoma, mari yatakuwanawo yachi yashoma, zviri izvo zviri kuti kanganisawo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marentals, tinodawo zvakasiyana siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe muudze kuti andiri mulockdown handikwanise kutaura.
Munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI mumasvingo vatatita chitago vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemashoko panguva ino uye kushayika kwezvipfeko zvekudzivirira zvevatori venhau izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda recovhidhi rawedzera mamwe matambudziko agara achisangana nevatapi venhau muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyange denda iri risati ravapo, vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information. Zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yokuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo semuno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofane chirwere ichi. Saka iri idambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira, idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo. Kunyange zvazvo hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvipepa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori wenhau bepa reTel Zimbabwe Clayton Sheridan anoti mapurisa ari kutadzisa vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino, izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzisa kufamba kwemashoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzowana kwacho munenge vari mudare pari manhanzombe. Vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzatinosvika. Kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechirwere checoronavhairasi, nekuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa akazviziva zvabuda mumapepanhau mapurisa anenge achivashungurudza achivarova. Saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vari kutotya vachiti isu tisiri kukonzera kuti varohwa, uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zviri unnecessary. Pamwe pacho vanogona kutoramba chero vakabudisa gwaro rakapuwa nezmc rinova inopresscard.
Sasvigara wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vagordon maunganidze vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya coronavhairas iyo iri kutadzisa kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukuburitsa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vamuunganidze vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopemberera zuva reWorld Press Freedom Day, semisa Zimbabwe, ndingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa1 kusvika musi wa15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15, inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muZimbabwe.
Mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavhairasi, uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day kurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Musango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaiti basa ravo zvakanaka munguva yelockdown vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakaburitsa mashoko akanaka aya mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom chekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muzimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.